This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 25, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pana 9 AM, 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyakumbomiswa basa semunyori weHarare navakasukuere vaJames Mushore vanoti vanotobviswa negreda muofisi mavo nekuti basa vakariwana zviri pamutemo.
Vanopikisa hurumende voshora danho rinonzi ruda kutorwa navakasukuere rekuda kuwanira mastendi vechidiki veZANU PF. Veruzhinji vachimera midzi vakamirirawo mitsetse yekuwana mastendi aya muHarare.
Madzimai ekugoromonzi ochema-chema nedambudziko rechirwere chegomarara.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu muguta reHarare zvichiri zvakaita manyama amire nerongo sezvo paine kunetsana kunotyisa pakati pevakafanobata chigaro chameya weguta vaChris Mbanga nemunyori weguta vaJames Mushore. Nhasi vambanga vaudza vamushore kuti vamire kuuya kubasa kusvika nyaya dziri kumatare dzapera. Asi vamushore vati havasi kuzoregedza kuuya kubasa. Gurukota rinoona nezvematunhu vaSevia Kasukuere vakamisa basa meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachiti vainge vadoma vamushore zvisiri pamutemo. Asi vaManyenyeni vakabva vakwira kudare repamusoro vachiti vakasukuere vainge vachikora bumbero remitemo. Nyaya iyi iri kutarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro mangwana. Nyaya yekunetsana nezvavamushore inonzi yapatsanura makanzura MDC vamwe vachitora mativi akasiyana-siyana. Mukuzeya nyaya iyi tabata vambanga avo vati zvinhu zviri kugadziriswa kunyange hazvo vatenda kuti vamushore vatsika madziro kuti havasi kuzomira kuuya kubasa.
Hapana latest, zvinhu zvakangomira sezvazvakaita patakaita council resolution yedu yatakaita last time. In that special council meeting, takati atikwanisi kuti titaura pamusoro penhau ya town clerk Mushore. Nekuti nhau iyi yatova mumatare ezimhosva. Tikakurukura nezvazvo, tinobatwa nemhosva yekuti taenda pamberi pedare.
Ko, zvatiri kuverenga mumapepanhau kuti vambanga vakatoti ivo vamushore ngavambomira kuuya kubasa?
Hamuna chokwadi mune zvinhu zvakafanana naizvozvo. Asi nhasi uno ndingati chekutanga kubva vakauya patown house, ndavakumbira kuti vauye tione kuti tingagadzirisa here nyaya yavo yekuuya pabasa muchinyararire pasina kurwa vari kumba, tichigadzirisa mapepa avo afambe negwara kana matare emhosva atinge atitaurira tinoifambisa sei nhau yacho.
Saka muchinyatsojekesa apa muri kuti imi michido chenyu ndechekuti vambomira kuuya kubasa nyaya yechigadziriswa?
Ndizvozvo chaizvo. Zvakangofanana nemi kana kuti ani ani zvake anopinda pabasa. Mapepa ako anotanga agadziriswa. Kana mapepa ako agadziriswa, wopiwa katsamba zvino yekunzi kiuya kubasa.
Vanga vasati vapiwa tsamba herei?
Vakapiwa nameya, but mapirwo acho hatina kunge tichiteedza zvimwe zvinhu. zvinofanira kuti zvitedzwe.
Asi izvazvisi kupikisana here nebato reMDCT, bato renyu vambanga riri kuti aiwa vanofanira kuramba vachiuya kubasa?
Ndingagoni kuita zvinopikisana nebato rangu, asi bato rangu nesu tiri kukanzuru tiri kuda kuonesana kuti tiite zvinoita kuti kanzuru ishandite, zvinoita kuti vagari vemuno muHarare vavane maservices avanowana, kwete kuswera tiri mubopoto.
Vakafanobata chigaro chameya weHarare vaChris Mbanga vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mutsva weguta reHarare vaMushore kuti tinzwewo pfungwa dzavo uye vatiwo vanga vatori muhofisi patanga tichitaura navo.
Ndikuenda kubasa every single day mazuva ese.
Pane tsamba yamambowana here kubva kuna vakasukuwere bhodhi ravo kana kuti kune vakafanobata chigaro chameya vachiti musauye kubasa?
Handisati ndambotambira tsamba yakadaro from anyone.
Kuri kuti mamiswa basa makagadzirira here kuenda kumatare sezvatiri kuverengawo mapepanawo?
If it comes to that, zvakadaro, then of course I will consult magoti angu.
Vamwe vari kuti ko vaMushore vanozokwanisa kusedza sei semunyori mukuru wekanzuru kana kuti town clerk ivo vakabva kuNMB vachiti utano hwavo wanga usina kumira zvakanaka?
Sure kuti ndakabva kuNMB nenyaya ill health. Following that, ndakaita maoperations mazuva angu and akuona, saka I'm able to do the job.
Avo vanga vari munyori weguta reHarare vaJames Mushore vari parunare muHarare. Zvichakadaro, sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vaSimba Rashe Moyo vanoti sevagari vari kunetsekana nehondo iri muguta, asi vakati vane chivimbo chekuti nhaurirano dzichaitwa dzikakwanisawo kugadzirisa zviri kunetsa. Tabata vaMoyo kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Isu sevagari chekutanga ndechekuti tichaitawo kuti paitiwe mukana wekuti vanhu vataurirane. Vanhu vatiri kutaura ava tiri kureva minista, vanova minista velocal government, public works and national housing. Tiri kurevawo vamanyenyeni vanova ivo meya vakamiswa basa. Tiri kureva zvakare nepati yavo kwavanobva kuMDCT. Tiri kutarisira kuti panofanira kuita kutaurirana kuti tigadzise nyaya iyi pasina kuinda kumakotsi. Asi isusu tikaona kutaurirana kwachona kusina chakuri kubudisa, kusiri kubudirisa zvatiri kutarisira, tichaenderewo mberi nokusimudzira nyaya dzedu dziri kumatare edzimhosva kuti tione kuti matare anokwanisa here kupindira panyaya yakadai kuti pawanikwe yatingati clear way forward muchirungu. Asi zvese izvozvo kana zvichinge zvakundikanawo, tiri kuti zvakare isu sevagari tichaungana nemanhambas edu akawanda tichitaridzirawo kwese kwatinokwanisa kutaridzira. Tichaenda tichinotaridzira, kana zvireva kuenda kunoona minista takawanda tichange tichingoita chaizvozvo. Asi pari zvino tiri tirikumbopa kutaurirana mukana.
Asi mambozamawo here kuti mutaure navakasukuwere vacho?
Hongu, secombined Harare Residents Association tingati vhiki iro rinorapera takatoita musangano naminista. Ndinoda kuti nzwisise kuti zvavaita izvi havaoni here kuti vatibaya panyamanhete vava. Isusu sevagari vemuguta tinotarisira kuti guta vanhu vagare zvakanaka, vaine vatungamiriri vavo, vatungamiriri vavo vachiita basa. Saka ndo hurukuro yatakaita vhiki yapera naminista tichizama kuti tione kuti hapana here zvingaitwa kuti pawanikwe yatingati way forward, a way out of this crisis. Asi tiri kuona kuti mazuva ari kufamba tapedza kuita hurukuro iyoyo, tiri kuona kuti hapana chiri kunyatsobuda muhurukuro imomo. Saka isusu sevagari zviri kuramba zvichingotirwadza.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vaSimba Rashe Moyo vari parunare muHarare.
Bato reMDCT rinoti richatora matanho anosanganisira kuenda kumatare edzimhosva nekukomisheni yeZimbabwe Human Rights kana gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vakaenderera mberi nemashoko avo ekuti vachapa vechidiki vebato ravo reZANU-PF nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti guta reHarare rine mitemo inofanirwa kuteverwa mukuwaniswa kwevanhu pekuvakira dzimba, uye kune mazana ezviuru zvevanhu zvakamirira kuwaniswa mikana iyoyo muguta reHarare. vachitaura kune vechidiki vebato rawo mumusha wembare mukupera kwesvondo. Vakasukuere vanonzi vakati vachawanira vechidiki ava nzvimbo yekuvakira dzimba, vachiti nzvimbo iyi ichagadziridzwa nekambani yekuChina pasi pezvibvumirano zvakanyoreranwa pakati pehurumende yeZimbabwe neChina. Hatina kukwanisa kubata vakasukuere, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navagutu.
Nyaya yakadai inyaya inoti bata-bata pamwoyo zvakanyanya. Nenyaya yekuti maitiro avo vanhu vezano kunyanya-nyanya ivo vakasukuera ava. Maitiro anotaridza kuti havana hanya nemutemo wenyika. Havana basa nechinhu chinonzi bumbiro romutemo kana kuti constitution. Havana hanya nemitemo yakaita se Urban Councils Act. Tikangoti mitemo upi zvavo chavanodaiwo kungotonga nyika kuita madiro ajojina. Ndosaka tine malocal authorities, ndosaka tine mamunicipality, ndo vanoidentify, vaidentify, ndovozoita zveacquisition yeland yacho, ndovozoita ivo allocation zvichiteedzerana nemitemo yokuti housing waiting list nezvimwe zvakadaro. Kwete zvedonga watonga muzinda wenyuchi zvaakiitwa nana akasukuere.
Asika sebato vanogonawo kunge vakaunganidza mari yavo vachikwanisa kutenga, zvinogona kuitika kaizvo?
Sebato kunge vakawanawo mari sevanhu vane nzira dzavo dzechikiribidi dzokuwana mari kuti vangawana mari yokutenga land iyoyo. Zvikangoitika, asi chinotishamisa ndechekuti kutenga land inokwana iyo jonga 1500 hectares apa zvinotoreva kuti rinenge riri rino Zipras kana kuti anoma Zipras. Dzano chaita iyo mari havana, nokuti totoziva kuti kana kubhadhara vashandi vavo chaivo, tine vanotiudzawo vanoshanda kuZANU-PF headquarters, havatorina kukwanisa kubhadhara masalaries. Vashandi vavo vatova nemwedzi yakati kuti vasina mapei, vasina masalari. Zvino kuzoti bato rakadaro rakachoboka saizvozvo rozonzira wana mari yokutenga 1500 hectares. Hongu zvikangoitika sevanhu vechitsotsi vechiguma-guma, asi handifunge kudaro. Matanha toda kutora, hatimbofi takaneta kuti tirambe tichienda kumataredzi mhosva kungava kuhigh court kana constitutional court zvakafanana nenyaya iyi. Iyi inotoda kudzika kudare guru reconstitutional court kuti tiwane order yokumisa muchinda uyu.
Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Vanhu vemuAmerica vachange vachivhota musarudzo yekutsvaga munhu achamirira mapato avo musarudzo yemutungamiri wenyika. Matunhu anoti Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania neRhode Island achange achivhota mangwana. Bato reDemocratic Party rine vanhu vaviri vari kukwikwidzana, amai Hillary Clinton navaBernie Sanders. Amai Clinton vawana madelegates anosvika chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mana nemana, ukuwo vaSanders vaine chiuru nezana nemakumi mapfumbamwe nemaviri. Kuti munhu atambirwe kuva mumiririri webato iri musarudzo yemutungamiri wenyika anofanira kunge aine 2383 delegates. Matunhu mashanu eDemocratic Party ari kukwikwidza mangwana ane vanhu kana kuti madelegates anosvika 384.
Ukuwo bato reRepublican Party rine vanhu vatatu vari kukwikwidzana vanoti shoroma vaDonald Trump, vaTed Cruz pamwe navaJohn Kasich. VaTrump vari kutungamira pari zvino vaine 845 delegates, vachiteverwa navaCruz vane 559 delegates, kwotiwo vaKasich vaine 148 delegates. Kuti munhu atambirwe kuva mumiriri webato iri musarudzo yemutungamiri wenyika anofanirwa kunge aine 1237 delegates. Matunhu ari kukwikwidza mangwana ane 172 delegates kubato reRepublican Party.
Thank you. Makatirira ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Magwaro akabudiswa neZimbabwe Cancer Registry mukupera kwegore ra 2015 anoratidza kuti chirwere chegomarara chiri kuramba chichidzika midzi muZimbabwe sezvo chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika zvikuru kumaruwa. Patricia Mudadigwa akashanyira dunhu reGoromonzi ndokuuya nenyaya inotevera.
Kunyange hazvo veutano vachibudisa pachena kuti chirwere chegomarara ndechimwe chezvirwere zviri kukonzera kufa kwevakawanda munyika. Zvipatara zvizhinji munyika, kunyanya zvekumaruwa, zvina vanoongorora chirwere chegomarara kana kurapa chirwere ichi. Chirwere chegomarara chinorapika kana chikange chabatwa chisati chakomba. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chinobata panhengo dzese dzemuviri uye hachina rusarura pavarume kana vakadzi, kusanganisira vana vadiki nevanhu vakuru. Amai Erika Napi mugari wemumwanza mudunhu reGoromonzi. Amai Napi vanoti mumaruwa avo vanhu vazhinji vari kufa nechirwere chegomarara sezvo vachinonoka kuoneka kuti vane chirwere ichi. Amai Napi vanoti kubva mumusha wavo munhu anenge achida madhora matanhatu kuenda nekudzoka kuchipatara chemurehwa chinova ndicho chipatara chiri pedyo navo chinoongorora chirwere chegomarara.
Teta dambudziko zvikuru sei regomarara, maprostate cancer kunyanya kuvarume. Varume muno mamwanza washinji wakuwara nemaprostate cancer. Saka vari kuti dai tawanawo mishini inotiongorora pano paclinic kuitira early detection. Saka tiri kukumbirisa kuti dai zvange zvatibatsiro kunyangwe nesisu sumadzimai. Tiri kunzwawo kuti isusu tinobatsirikana zvakanyanyisa kana tichinge tiri pai tikakurumbidzwa kuongororwa zvinhu zvinotibatsira.
Amai Nhape vanoti pamusoro pemari yakawanda inodikanwa kuti munhu aende kuchipatara kwamurehwa, pane nguva huru pakati pekunyoresa kuti munhu avhenekwe nepaunozotariswa pacho nemishina.
Chipatara chedu chemwanza tinaye necessary trend for VIAC. Saka tiri kuti mupeiwo zvekushandisa zvakakodzera zvinoita kuti aongorore kunyangwe madzimai wayo achishandisa chiVIAC. Achishandisa inonzi pap smear. Apa pari zvinezvi ndiri kuti tine dambudziko iroro rakakurisa. Taikumbirisa kuti dai zvange zvakurumbidzwa nekuti pari zvinezvi madzimai ave kutotya. Munoziva kuti mukambopiwa dzidziso zvekuti muhoko yoyi nechirwere vanhu vakanzi hoko yoyi neHIV vakabva vapiwa makondomu. Vanhu vakabva vapiwa kunyangwe nemapirizi. Kwaisusu takanzi hoko yoyi nekenza tochibatsirikana nei taakungotya taakuchifa nekuburikidza nekushayiwa zivo. Asi dambudziko rediri redecentralization of cancer services ngazviuyewo kuno kumamisha, kwete kuti tiende kunana Murewa Hospital, kwete kuti tiende kuHarare Hospital. Tikaenda kwaMurewa Hospital tiri kunobhuka hongu, asi kana tichinge tabhuka ndikabhuka muno senguva ine ndikabhuka muna April ndogona kuzi ndozoonekwa muna August kana muna September. So inini semudzimai ndinenge dzimwe nenguva tiri kutofa nepfungwa chaidzo.
Muvakidzano waMai Nhapi, amai ana takaendesa vanochemawo negomarara rechibereko ranetsa madzimai. Amai takaendesa vanoti hurumende ikasatsvaga mari yekuti chirwere chegomarara chiongororwe muzvipatara zvese zviri munyika, vanhukadzi vakawanda vacharamba vachirasikirwa neupenyu hwavo.
Tine chichemo checancer screening nekuti dambudziko iri ranyanya kumadzimai vazhinji nenyaya yezvibereko. Unongonzwa achingotaura kuti ndikubuda ropa rakazodai, ndikubuda ropa risiri kuvharika. Ukazomuya tichienda unoonekwa, unonzwa achinzi chienda kwamurehwa, unoonekwa akaenda kwamurehwa kwacho. Unonzwa achinzi ndanzi ndiende kuparenyatwa, akaenda kuparenyatwa kwacho. Opuwa zibhiri rekunzi mari iyi inodiwa kuti kana chichinzi chichakanaka kana chakaipa, kana chinzi chaipa mari ndipari kufira akawanda ipapo mari yachabvaswa ikwanisa yekuti chibviswa. Saka tatafunga kuti titiwo center screening pano pamwanza kuti kana vakangoonekwa kunzi ndizvozvo padhuze wobva ngozoti chibereko changu achinamira zvakanaka.
Nyanzvi dzezveutano dzinoti nekushomeka kwenzvimbo dzinoongorora chirwere chegomarara pamwe nekuti kana munhu abata chirwere ichi panodiwa mari yakawandisa kuti arapwe, veruzhinji vari kubatana nechirwere chegomarara vacharamba vachifa. VeCancer Registry vanoti veruzhinji vari kuzoziva kuti vave nechirwere ichi panguva iyo chinenge chapararira uye chakomba zvekusarapika. Sangano iri rinotiwo vamwe vanotadza kubvisa mari dzinodiwa kuti varapwe kana vachinge vabatwa chirwere ichi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvichatora nguva yakareba sei kuti zvibhatara kunyanya zvomaruwa zvikwanise kuva nenyanzvi pamwe nezvinodikanwa mukuongorora gomarara pamwe nekurirapa. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemari yenyika, izvo zvichaita kuti hurumende itadze kuwanira munhu wese utano hwakanaka, kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richikomekedza kuti munhu wese anofanirwa kuva neutano hwakanaka. Kudzamara hurumende yoromekedza bumbiro remitemo inotora nyaya dzeutano, vakawanda vagere kumaruwa vakaita samai Nhapi nemamwe madzimai ari mumativi mana enyika vacharamba vachichema vachirasikirwa nehama dzavo dzinenge dzatorwa nezvirwere zvinorapika. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe varimi vanoti zvibvumirano zvakaita seParis Agreement on Climate Change zvakakosha kwavari sezvo zvichavapa kuti vagadzirire kurima vaine ruzivo rwakakwana munyaya dzekurima zvikuru muMatabeleland. Mumwe murimi wekuMatabeleland vatemba ndlodlo vanoti hurumende inofanira kuita hanyina nezvinobuda muzvibvumirano zvakadai, kwete kupedza nguva vanhu vachiita makakatanwa munyaya dzematungirwo enyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mumwe vatungamiri venyika dzinodarika zana nemakumi manomwe, dzakanyorerana pasi chibvumirano chezvemamiriro ekunze muNew York nemusi wechishanu. Vatlodlo vanotiwo dai hurumende yaikoshesa zvibvumirano izvi, dai nyika yakadzokera kuunyanzvi hwayo munyaya dzekurima kwete kupema chikafu kune dzimwe nyika sezvavai kuitika mazuva ano. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare dzemamwe makurukota dzanga dzisiri kudayirwa. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 aita uri kurona vatlodlo kuti tinzwe maonero avo.
Zvakakosha nekuti zvatiriwa muvanhu wemunyika yedu yeZimbabwe tinofanira kufambidzana nedzimwe nyika muzvinhu zvese. Saka kana kune chibvumirano chiripo chingabatsire nyika yedu kuti iwe noruzivo nokuti zvichafamba sei kana iyo climate change yavapo iyoyo.
Imi sevarimi munoona hurumende ichizokwanisa here kuita zvainenge yabvumirana nevamwe pasi rose?
Handiti kuona sekuti vangakwanisa kuita izvozvo. Vane dzimwe nyaya dzavari bhizi nadzo munomunyika, saka don't think vane nguva iyoyo yokutarisa izvozvo. Kuya kungonofamba kunosaina hongo zviri right kuti vanosaina, but toda kuona kuti vachazvifambisa sei, because tingoona vachiitirana makakava nekutonga kwavari kuita ikoko handisi kufunga kuti vanozvikwanisa. Sezvamunoona nyika ino taitengesera dzimwe nyika chibage, nyama and so forth, uye zvino taakutotenga chibage kubva kune dzimwe nyika. Saka handisi kuona kuti vangachinja maitiro avo, because mugariro wavo ndofunga 35 years hazvingodaro.
Asi imi sevarimi zvii zvamungade kuona takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemamiriro ekunze yeclimate change, zvii zvamungade kuona kuti munyatsowanikwa muchizowana goo rakanaka?
Toda kuti tizive kuti zvichafamba sei. Tingagadzirira here kutangise kurima muFebruary zvataraona tichiwana mvura muFebruary, kana kuti toti isu tinozorima totanga kurima muNovhemba sezvataita kudhara? Saka totofanira kuzviziva izvozvo kuti iri kuifamba sei climate change, iri kuenda tichinonoka kurima kana kuti chakurumidza kurima before the actually season yacho yasvika.
Avo vangwari murimi vatemba dlodlo vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari kuMatabeleland South.
Tinokutambirai nemufaro vaterere muchirongwa chedu Pindai Mudariro, chatinotara nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro naChiremba Trimo Sitole. Nasi tiri kutaura nezve World Malaria Day kana zuva remalaria. Makadiko mukoma Trimo.
Ndinofara chose, ndinokutendai nekuva nini pachirongwa chenyu chakanaka kudai.
Nai Dr. Stole, ko vechidiki vangaita sei kubatsira kurwisa malaria?
Zvinhu zvakawanda zvinoendeka kana vechidiki vakange vachibatsirana nevakuru kurwisana nezvirwere zvakaita semalaria. Ndoda kunyanya taura pamusoro peruzivo kuva ku vechidiki. Vechidiki vakava nezivo yakakwana maererano nechirwere chemalaria. Zvinobatsira zvikuru kupedza chirwere ichi. Vanogona kudzidzisa vechikuru vasina ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere ichi kumadzimba. Uye vanogona kutanga maprograms ekuzivisa vanhu in general sekuita mapoemu, madrama, kunyora maposta, kuita kuti vanhu vakawanda vave neruzivo pamusoro pechirwere chinonzi malaria. Uye vechidiki vanhu vanogona kupa ruzivo kune vanhu vari kunzvimbo dziri kure nemadhorobha. Sekuziva kwenyu kunzvimbo dzakaita sekumamusha kune zvipatara zvishoma o hakutorina zvipatara zvacho. Saka vanhu vanenge vasina information yakakwana. Vanhu havatomboziva kuti ndikava nemasymptoms aya zviri kureva kuti ndine chirwere ichi. Saka vanhu vechidiki vakapuwa ruzivo rwakakwana vanogona kupa vanhu vakawanda ruzivo irworo zvinoita kuti zvibatsire kumisa chirwere chakafanana nemalaria nokuti chirwere chinopresenteka, chirwere chinodzivirika 100%.
Tinokutendai Dr. Sithole. Avo vanga vari Dr. Tryimo Sithole vanoshanda kuAlgeria. Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Njani.
Musika mukuru wekutengeserana unoitwa kamwe chete pagore weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga mangwana muguta reUlawayo. Vamwe vachiti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kuchaita kuti pave nemakambani mashoma achapinda muchirongwa yechigore rino. Makore apfuura, ZITF yaimboremekedzwa zvikuru ichipa makambani mukana wekuratidza zvinhu zvavo. Asi kuondomoka kweupfumi kwaita kuti makambani mazhinji avharwe, zvichireva kuti makambani ari kuenda kutrade fair ave mashoma. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZITF amai Nomatemba Ndlovu. Asi mutungamiri Nkomo Studio 7 abata nhengo yedare reparamende uye vari muzvinabhizimusi vaAbednico Bebe avanoti hapana chinobatika chichabuda kutrade fair.
Trade fair Zimbabwe kwatosara zita. Kwanga kuri trade fair nenguva yekudhara iyaiya kuchiri nana Smith nana early 80s chingopinda muindependence zvikatopera mugabe akatotswanya zvese because trade fair inoenderana nezveikonomi. Kana ikonomi isina kumira zvakanaka unenge uchitreda chii? Unenge uchingatrade chii? Nekuti vanotreda vanotreda nemari. Saka imimi kana nyika yenyu isina mari munenge muchitreda chii? Ndezvekutanga izvozvo. Trade fair inoenderana nezvemabasa in terms of inonzi production. MuZimbabwe hamuchisina production. Hamuna means of production. Hamuna finances zvokuvhura iyo makambani zvacho kuti aite production. So saka kana uchitaura nezvetrade fair unenge uchitreda chii? Vanhu vanenge vachiuya kuzovhakacha dzimwe nyika zvinouya kuZimbabwe zvinenge zvichiuya kuzovhakacha kuZimbabwe kuti zvihoda Zimbabwe. Hapana zvetrade nekuti trade yacho hai hapana zvainobatsira.
Imimi semuzvina bhizimusi pane zvamuri kuratidzavo here ikoko?
Unenge uchiratidza ani? Nekuti kuti uexport hongo unofanira kuproducer. Kana usinga producer chinhu hapana chaunoexport. Unenge uchiratidza ani? Nekuti kana usina kuproducer vanhu unovatengesera chii? Naizvozvo kana usina mari unoimporta nechii? Nekuti trade fair inoindirana nezvekuti mabhizinesi anofanira kufamba zvakanaka. Akafamba zvakanaka mobva moexchange knowledge, mobva moexchange magoods, mobva moexchange techniques zvokuti basa racho rinoitwa sei.
VaAbednico Bebe inhengo yedare reparamende uye vari muzvinabhizimusi vanga vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muUlawayo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kutanga kuchirongwa cheZimbabwe Trade Fair muUlawayo mangwana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutora kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Nyakumbomiswa basa semunyori weHarare navakasukuwere vaJames Mushore vanoti vanotobviswa negreda muhofisi mavo nekuti basa vakariwana zviri pamutemo.
Vanopikisa hurumende voshora danho ravakasukuwere rekuwanira mastendi vechidiki veZANU-PF veruzhinji vachimera midzi vakamirira mumitsetse yekuwana mastendi aya.
Madzimai ekugoromonzi ochema-chema nedambudziko rechirwere chegomarara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia mina Chris Kande na Marvelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.